Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Day. Gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika dzepasi rose raburitswa nesangano reCivicus rinoisa Zimbabwe pachinhano chechimakumi matatu kubva muzana. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Day iro rinorangarirwa gore roga roga musi wazvita 9. Mukucherechedza zuva iri nhasi, Zimbabwe Anti-Corruption Commission yabatana neTransparency International neZimcode pamwe nemamwe masangano vachicherechedza zuva iri vaine kurudziro yekuti mapoka ose aumbe vechidiki vanoshanda zvakasimba mukuparadza huori. Zimbabwe inonzi ine huori huri pazvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana kana kuti 24%, zvikamu zana kubva muzana kana kuti 100%, zviri zvenyika inenge yakachenesesa kuchitiwo zvikamu 0 kubva muzana kana kuti 0% iri nyika ine huori hwakanyanyisisa. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe wati ucharamba uchishanda mukurwisa huori munyika uye kuti muve noutongi hwejekerere. Mukuru wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaobet chinamo vanoti huori huri kuramba huchiwedzera munyika uye hurumende inofanirwa kuita zvese zvainogona kuti hupedze. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi hurumende yagara zvayo inoti ine masangano ayakaumba akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC anoongorora nekurwisana nenyaya dzehuori munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita huru kurona vachinhamo.
Nyaya yehuori muZimbabwe iri kushungurudza munhu wese. Tinoasi kuti yatekeshera zvekuita fanika yatova culture, maitiro evanhu chaiwo. Nokuti pese paunoenda ungave ukunotora bhodhi mumochari, mochari atendendi anenge achitokumbirawo kamari kefufuro. Mapurisa parod zuva nezuva inongova nyaya yemari. Ungaende even kumaminers, mapurisa anenge achingovatorera mari. Tozoenda kuvakuru vacho, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu ivavo havana kuchena zvamuchose. So tiri kutoona sekuti nyaya yehuori iri kutoramba ichindirira mberi.
Tinoona kuti hurumende inoti iyo yakawanikwa ichitanga masangano akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC, uyezve ikaita zvakare National Anti-Corruption Strategy Whistleblower Protection Act nezvimwewo. Hazvisi kubatsira here izvi?
Chokwadi ndechekuti izvi hazvisi kubatsira. Tinoona sekutoti dambudziko recorruption riri kutoramba richitoenderera mberi. Vari kuita uori hwacho zvava kutonyanya kutotishamisa ndezvekuti totonzwawo kutoti kune majajisi chaiwo anenge achifanira kunge achitorwisa nyaya iyoyi. Toti ikoveko Anti-Corruption Commission kwakare ikoko totonzwa zvezvizvi kune vamwe vavo varikuita nyaya yehuori. Ndikuona sekuti kuvapo kwavo hakusinyanya kubatsira, asi venozonga zvichibatsira tichiona nyaya yehuori ichidzikira. Asi hatisi kuzoona paground. Isusu tisu vanhu vacho vari muZimbabwe, we are on the ground. So ndosaka titi zvatiri kuona zviri kutotityisa. tingona sekuti kutovapo kwavo pane dzimwe dzenguva inyaya yekungovhara vanhu maziso kuti tiri kurwisa uori asi pasina zviri kubuda.
Pane zvingaitwa here tichiitarisa zviri kuitwawo kune dzimwe nyika kuti tione uori huchipera, uyezve mungati Zimbabwe ichienzaniswa nedzimwe nyika iri paranking ipi?
Uori hwemuZimbabwe takatarisa corruption perception index zvinotonyadzisa, nokuti Zimbabwe is among the worst countries in the world panyaya yeuori. Chandiri kuona chiri kunyanya kukonzeresa uori ndechekuti ivo vacho vanorwisa uori they are not exemplar. Ndo dambudziko riripo.
Vanga vari mukuru wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, Obed Chinamo, vachitaura naMarvelous Mhlanga nyaya weStudio 7 vari parunare mukwekwe.
The Voice of America, VOA.
Gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika dzepasi rose raburitswa nesangano reCivicus raisa Zimbabwe pachinhano chechimakumi matatu pazana, uye rinotsanangura Zimbabwe seimwe yenyika dzinodzvinyirira vanhu vadzo zvakanyanya. Mudunhu reSADC, Zimbabwe inongovei pamusoro peAngola, iyo iri pachinhano chechimakumi maviri nesere, neEswatini, iyo iri pachinhano chegumi nepfumbamwe kana kuti 19. MuAfrica, nyika dzinoti Eritrea, Equatorial Guinea, Ethiopia neJibuti ndedzimwe dzenyika dziri pamusoro-soro mukutyorwa kwekodzero dzevanhu. Gwaro iri rakatanga kushandiswa muna 2017 kutevera mabatirwo ekodzero dzevanhu munyika zana nemakumi mapfumbamwe nesere dzepasi rose. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi panyaya iyi kana womutauriri wehurumende vari kubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kutyorwa ende sezvekutaura gwaro iroro hapana chakachinja. Iko zvino tinoziva kuti mitemo yakawanda muZimbabwe haina kualainwa neconstitution. Vanhu varamba vachingosungwa zvisina sarukano ende vanhu vakawanda vari kungosungirwa zvekare nyaya dzimwe dzechisiri kana mhosva. Ende tichitarisa zvekare kuright yokudemonstrata is very very limited muZimbabwe, ende takaona zvekare munguva iyi pfupfupi yapfuura this year chaiyo chaiyo kuchisungwa vanhu vakawanda, kusanganisira vanhu vakasungwa pakauya musangano weSADC nekumasuro.
Asika tinonzwa Zimbabwe ichitaura kuti aiwa chinoita kuti munhu anga achisungwa inyaya yekuti atyora mutemo hazvisi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika. Zvingati here kuti nyika isazotevera vanhu vanenge vachityora mutemo nekutya kuti ingazonzi haisi kuteera kodzero dzevanhu?
Aiwa, vanhu vanofanira vachityora mutemo vanofanira kusungwa kana mutemo wacho uchitaridza kuti vanhu vari kutyora. Because tichitarisa kuti vanhu muZimbabwe vakanyanya vacho vari kungosungwa vanhu vanopikisa hurumende, ende vanhu vacho vanenge vachisungirwa kuita zvinhu zvisiri yatingati mhosva in terms of the constitution. Constitution yedu inopa vanhu kodzero yokudemonstrata peacefully, but tinoona kuti Zimbabwe inoramba ichingoshandisa mitemo yakudhara yokusunga vanhu. Tisaka tichizoona kuti vanhu vakawanda vanosungwa ipapa apa, vamwe vacho vanobata vasina mhosva. Saka zvinotaridza kuti hurumende haisi kana serious nekodzero dzevanhu, haisi serious nokugadzirisa mutemo wayo kuti ialaine neconstitution, ialaine nekodzero dzinoremekedzwa pasi rese.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe nehurumende kuitira kuti inge ichivandudza chimiro chenyika panyaya dzekodzero dzevanhu apa?
Ya, hurumende inofanira kukoshesa atingati massive rights yaya, because hapana nyika kana kuti hurumende ingatonge vanhu vasiri kutaurawo nehurumende yacho kuti aiwa izvi zvamuri kuita izvi hazvina kumira zvakanaka. Inofanira kukumbiridza iyayo atingati mafreedoms yaya, kuitira kuti kana vanhu vakuzointeractawo nehurumende ende hurumende ichizochinjawo zvinenge zvataura vanhu, vanhu vaone kuti hurumende iri kuteerera. But iko zvino hurumende yedu iri kuonekwa senge hurumende isingateereri vanhu vayo, iri kuoneka singe hurumende isingambotokoshesi yatingati massive rights yaya. Pakachinjwa ipapo pekuti hurumende haisungi vanhu vachisungirwa kuita zvinhu zviri pabubure remutemo, atenge zvinhu zvinokwanisa kuchinja.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Tabatawo zvakare gweta vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
Gwaro iri harisi kutaura zvakazara, pamusoro pekuvabati vekodzi dzavanhu muzimbabwe. Zimbabwe haisi nyika inotambudza vanhu vayo. Kune zvizhinji zvakaitika kubva pakapinda hurumende yavamunangagwa pachigaro. Chekutanga ndechekuti mabatirwo evanhu sungwa kushungurudzwa kana kuterwa terwa zvakaguma zvakapedzisira kuitwa kare. Vanhu vakawana mukana wekuti vanoita zvavanoda. Kune vazhinji vanosoropodza Zimbabwe, vanoinyomba, vanoituka, vapedza vodzokera kuZimbabwe vasina kana kusungwa kana kubatwa. Saka handinzwisise kuti iyo kana vachiti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu vari kunanga pai, nekuti Zimbabwe iko zvino inyika ine kuzvitonga kuzere, ine kodzero dzevanhu. Hakuna munhu anongosungirwa mhosva yaasina kupara.
Asi ka Dr. Mavaza, chanyanya kunetsa muZimbabwe kusungwa kuri kuitwa vanhu vozonzi nematare havana mhosva.
Ndakatarisa panyaya yamutaura iyi muSouth Africa bekuna kuchatsa iko zvino, mugore rega rega kunosungwa vanhu vanopfuura 240,000. Out of 240,000, the conviction rate yao inenge iri 25%, which means vamwe vese vanorwa vasina mhosva. And sometimes why ichinongedzwa ichinzi kutyora kodzero dzevanhu. MuZimbabwe munhu anosungwa nemhosva yanenge apara. Kana munhu achinge asungwa, mupurisa anotarisa nguva iyoyo kuti pangave nemhosva yaparwa here. Kana mupurisa aona kuti pane mhosva yaparwa, ndopaanosunga munhu. Kana munhu achinge asungwa, haatongwe nemupurisa, anoenda kune chimwe chikwata chinokutonga, kuna anonzi muchuchisi kana kuti prosecutor. Anoverenga nyaya yako, akaona yakafanira kuti umire pamberi pedare, anokuendesa pamberi pemutongi watingati isusu nechirungu magistrate. Kana mutongi atarisa akaona pasina nyaya kana kuti nyaya iripo asi haisi kunyatso kubata kuti ngedye, vanokuregedza. Saka muZimbabwe munhu anoregedzwa kana achinge apara mhosva, kwete kuti anenge achinzi hauna mhosva, asi ari kunzi umbo huripo hausi kunyatsoti gedyegedye nemhosva ino iripo. Asi unogona kunge wakapara hako, asi hazvisi kunyatsobuda pachena kuti wakapara here, yatingati iyo the benefit of the doubt. Saka handione kugunun'una kana kuchema kana kuti bokoshibi riri kukonzerwa nesangano yedu iri kubva pai, nekuti Zimbabwe ndiyo nyika yakaisvonaka inochengetedza kodzero dzevanhu mubasi rose rino kupfuura kana kuamerica kwamurikoko.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye Nhengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reZanu PF sezvo zvava pachena kuti pane zvikwata zviviri mubato iri. Pamusoro penyaya yekuti mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitungamira bato nenyika panopera temu yavo muna 2028. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Yakasimudza zvakare musoro pakupera kwesvondo mumatunhu emasvingo nematonaland west. Kumatonaland west kwakaita kusawirirana kukuru pamusangano webato reZanu PF pamusoro peslogan yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanenge vachiri panyanga kusvika mugore ra2030. Gakava iri rinonzi rakatanga apo imwe nhengo yaimbove murwi werusununguko varwo nemasango vakabvunza kuti sei vanhu vachiri kuramba vachingoti vaMnangagwa vanenge vachiri panyanga asi ivo vakazviramba. Izvi zvakaita kuti nhengo huru yebato iri yePolitbureau uye vari gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vaviruke nehasha vachiti kuita slogan yekuti vaMnangagwa vanenge vachiri panyanga hapana chakaipa.
Vanaki vanaona kwa kati 2021 ndio shumiro.
Vamasango vakaratidza kusafara ndokuda kubuda mumusangano uyu wakaitirwa pachinoi training center asi vakarambidzwa nemukuru wevechidiki vatapiwa masendu. Vazihambe vakati slogan hainei nevamunangagwa asi chido chevatsigiri vavo vari kuda kuti varambe vari panyanga vachiti hapana chakaipa nekushuvira kuti varambe vachitonga. Vazihambe vakashoropodza dzimwe nhengo dzebato dzakaita sava Patrick Namasa vachiti havafanirwe kubvunza vamunangagwa kuti vachiri kuda kuenderera mberi nekutonga here sezvakataurwa pamusangano mukuru webato iri wakaitirwa kuBulawayo mwedzi miviri yapfuura. Vazihambe vakati vanhu ndivo vakashevedza vamunangagwa kuti vadzoke kuzotonga mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe. Hatina kunzwa divi ravachinamasa sezvo vati havataure zvemubato mavo nevatori venhau. Sachigaro vaimbove varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Muoni vanoti vanomira neshoko ravamunangagwa rekuti vari kusiya basa pachapera temo yavo yekupedzisira muna 2028.
Ane zvaari kutaura kuti aiwa ini handigoni kuti ndichikore constitution and you should stand guided by that.
Kumasvingo bepanhau redzi standard rinoti dzimwe nhengo dzebato rezanupf dzakatomiswa basa dzichipomerwa mhosva yekusatsigira urongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari panyanga uye vachifungira kuti vanotsigira mumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato rezanupf kana chiri chokwadi chakaitika sezvo mutauriri webato iri vaChristopher Mtsvangwa kana mushandi mukuru mubato iri vaFarai Marapira vanga vasingadavire nhare mbozha dzavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kunetsana kuri mubato rezanupf pamusoro peslogan iyi zvinopedzwa naivo vamunangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti vamire kutaura uku.
Ivo vamunangagwa vacho vakazviramba. Ivo vamunangagwa vacho vanofanira kuramba vachizviramba kunyararidza nhengo dzavo idzo.
Kusawirirana mubato iri kunonzi kuri kuitikawo mumatunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi kuti mauto ayo mana aurayiwa mukurwiswa kwaitika kuchamhembe kweLebanon. Gwaro raburitswa nemauto rati mauto aya ose anga ari echikwata chimwe chete asi harina kujekesa kuti vakaurayiwa riini kana kuti chii chakasvitsa pakuti vafe. Chiitiko ichi chiri kuuya masvondo maviri mushure mekunge Israel nechikwata cheHezbollah vatanga urongwa hwekumisa kurwisana. Imwe nyanzvi yezveutano hwevanhu musangano runobatsira munyaya dzeutano pasi rose reMedicines Sans Frontiers kana kuti Doctors Without Borders inoti kushandiswa kwejackson re pre-exposure prophylaxis kana kuti PrEP inzira yakanaka chose mukudzivirira kutapuriranwa kweHIV muZimbabwe nepasi rose. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Gerald Hangaika vanoti vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira kubva mukutapurirwa HIV kana vakabaiwa jekiseni rePrep kamwe chete pamazuva makumi matanhatu.
Kwanga kune yatinoti oral prep kana kuti mapiritsi anomwiwa kudzivirira HIV. Mapiritsi aya achimamwa zuva nezuva achitogara negaba rake achingwamwa mazuva nemazuva panguva yakadaita seimwe chete zuva nezuva. Imwe nzira yakanga iripo ndeye dabivirin vaginal ring. Inzira inoshandisa ring kana kuti mhete inopinzwa munhengo yesikarudzi yemudzimai kuti kana achinge asangana na baba vanogona kunge vane tachiwa na HIV iye anenge akachengetedzeka nzira ye injectable prep ijekiseni ndo rinenge rakushandiswa senzira yekupa mushonga uyu we prep wekudzivirira HIV nzira iyi inonga ichipiwa kamwe chete pamwedzi miviri kureva kuti pa 60 days
Dr. Hangaika vanoti kubaiwa jekiseni kamwe chete pamwedzi miviri kwakanaka sezvo munhu asingasungirwe kuramba achinwa mapiritsi mazuva ose
zvarerutsa mukana wekuti handisina mushonga kana gaba remapiritsi randiri kuenda naro kumba saka hakuna munhu achaona kuti uyu ane zvaarikumwa kana kuti handichatarisirwa kuti ndimwe mapiritsi zuva nezuva handisisina mukana wekuti ndinogona kutadza kana kukanga kumwa mapiritsi angu adherence inenge yave nani nejekiseni kana zvichienzaniswa nemapiritsi
kunyange hazvo Zimbabwe yanga ichishandisa mimwe mishonga yekudzikisa kuparara kweHIV jekiseni reprep rakatanga kubayiwa munyika muna kubvumbi gore rino uye richibayiwa kunzvimbo 15 chete munyika kuitira kuti nyanzvi mune zveutano dziongorore kana pane matambudziko angasanganwa nawo mukushandisa jekiseni iri risati rapiwa kunyika yose jekiseni iri riri kubayiwa pachena vahangaika vanoti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kubayiwa jekiseni reprep kunoshanda zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dziri kushandiswa mukurwisa HIV
effectiveness ichitariswa yakaonekwa kuti jekiseni riri 79% more effective tichitarisa nemapiritsi
imwe nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vatiwo nzira yekubayiwa jekiseni iri nyore
dzimwe nzira dzanga dziriko tingati dzokudzivirira kutapurirwa kweHIV sekushandiswa kwemakondomu muchiona kuti anonetsa kuti ashandisiwe nguva dzose kuvanhu vari anongati malong term relationship saka kugara munhu wabayiwa prep yako ingabatsirawo saizvozvo
mumwe mudzimai ava nemwedzi mitatu atanga kushandisa mushonga weprep wokubayiwa uyu angoda kuzivikanwa nezita rekuti Jane anoti ari kuona kubayiwa kuri nani pane kumwa mapiritsi
prep injection ndinoona rakanaka pakuti rinobatsiridza kune vanowanza kukanganwa kunwa mapiritsi avo nenguva asi dambudziko randiri kuona hushomeka hwaro dai kuri kunzi rawedzerwa rawanika rakawanda
asi vahangaika vanoyambira kuti veruzhinji varambe vachishandisa dzimwe nzira dzekudzivirira kubata zvirwere zvepabonde
asi zvimwe zvirwere zvepabonde maSTI yakafanana nasyphilis nanagonoria chlamydia hazvidzivirirwe neprep saka imwe nzira yakakosha yatisingafanhi kukrasa kana kukangama ndeyekushandisa makondomu
prep yakabvumidzwa zviri pamutemo kushandiswa munyika nemedicines control authority of zimbabwe muna 2022 mushure mekuona kuti jekiseni iri rakanga ratotambirwa zviri pamutemo muamerica muna 2021 rikatambirwawo kuaustralia pamwe nedzimwe nyika dzemueurope doctors without borders inoti yagadzirira zvakakwana kuti jekiseni riwanikwe kunzvimbo dzese munyika kuvanhu vari panjodzi yakawanda yekubata HIV mukuru anoona nezvezvirongwa zveHIV and AIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti majekiseni awawanikwe agopiwa vanhu vanoada pachena pasina mubhadharo Zimbabwe inoti ine urongwa hwekupedza dambudziko reHIV panosvika 2030 vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vane HIV muZimbabwe ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere
muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica mazana ezvizvarwa zvesiria atanga kutiza akanga atiza misha achibuda munyika achienda kunotsvaga upoteri atanga kudzoka kunyika iyi achibva kuLebanon zvichitevera kudonha kwehurumende yavaBashar Assad mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti kudonha kwehurumende yavaAssad mukana wezvizvarwa zvesiria wekuti zviumbe hurumende ine remangwana rine utongo hwejekerere mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha
ndinoona kutiza kwavaAssad muSyria vachiinda kunopotera nokupiwa upoteri kuRussia chinhu chakanaka ichavaita kuitira kuti pasava nokurwisana pakati pamauto avo nemauto atouya akazotora guta guru reDamascus zvinhu zvinokurudzirwa izvozvo zvakatadza kuitwa navanhu vakaita sana vaSaddam Hussein zvikazopedzisira zvourayisa vanhu vakawanda saka idanho rakanaka tingatisu raitwawo neRussia kutambira vaAssad kuti zvamusati muchadiwa navanhu. Saka zvinhu zvandioti zvakanaka izvo kudzivirira kuvurawa nokukuvara kwavanhu vachirambira pachinzvimbo.
Takanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachipomera hurumende yavaAsad mhosva yekuponda zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveSiria zvisina mhaka. Munoti nemashoko iwayo?
Ichokwadi ichocho kuti vaAsad nehurumende yavo utongi hwavo hwanga huri hwoudzvanyiriri muSiria imomomo, zvinhu zvisingasapotewi nokukurudzirwa nokubatsirwa nenyika dzakaita seAmerica dzinomucherechedzo woutongi hwejechetere.
Takanzwawo vaBiden vachiti uyu ndiwo mukana wekuti vana vemuSiria vange vachiumba hurumende ine utongo hwejekerere neremangwana rakajeka. Munoona zvichiitika here tichitarisawo mabvisirwo aitwa vaAsad?
Zvinhu zvinogona kugozha kuti zvikwanise kuitika kuti vanhu vomuSiria vakwanise ku vanorunyararo vasarudza mutungamiriri unenge achidiwa noruzhinji. Tichitarisa isu kuti kuna mapoka akasiyana-siyana, asika hatifaniri kuora mwoyo.
Takanzwawo vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiti America haisi kuzopindira mune zviri kuitika muSiria. Tinoona here zvichiitika izvi tichitarisawo kuti kusagadzikana uku kunogona kukanganisawo dunhu reMiddle East?
Angangova mafungiro avaTrump vasati vanatsokuratidzwa chokwadi chokukosha kwenyika yeSiria, chero isina ushamwari neAmerica asi ine zvakawanda zvokuita nenyika yeAmerica. Nokuti zvinoitika ndezvokuti nyika yakaita seSiria ikatadza kugadzikana, pakazoita problemu yetrade problemu yamarefugee achitiza anenge achienda kune shamwari dzeAmerica.
Nyatso munyaya dzekutyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo, Eliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 apa, Studio 7 apa, Studio 7 apa. Apa nyaya kukokumbirawo panyaya yechikafu iyi, panyaya yechikafu iyi, ngavape vanhu chikafu. Haisi mari nebumhumwawo, imari inobva kubanze kwenyika. Nesho kuti vanhu vamusumbo vari kutambura. Gavhumendi achiri kutetereka kuti iduse mari kuti itengera vanhu chikafu. Vapedza mwavanyima futi, moti kwai masangisheni munyika anouya sei. Ndo nyaya yekuti anoita chizviona vanhu vechichema havana chikafu. Imwe tiri kuite mari yenyu, mari yasezano PF mari. Mari ngemasangano anobatsire vanhu muZimbabwe, vanhu vari kutambudzika. Saka dai vanhu chikafu, vanhu varye vagute. Tenai nekuise matongerwo enyika pazvinhu zvinonga zvabva kubanze kwenyika.
Vazeya varume munovatoimarisarura gahambe. Ikataurawo marikodhi edu haavhurwi, ndizivi kuti chiko. Isu dzedu chemachemawo ndiona ZANU-PF, kuti ZANU-PF yakonzeresa zvinhu tatambura ndiona, but marikodhi edu hamubvunzi, hamuvhuri marikodhi edu. Timaramba kutongwawo ari mupurungwani mumba ndichibva kumusambiki.
Makadiniko vana mukomajonga makadini? Vanhu vose vari kuchema nyaya dzekunyimwa chikafu idzi. Nyaya yose kwairi kufira kumasabhuku. Kumasabhuku chikafu chikangosvika maoko mumasabhuku, sabhuku ndio unosarudza kuti nyora nhingi, uyu usanyora, nyora nhingi, uyu usanyora, achiudza masekretari. Saka ndio kunofira nyaya yose kumasabhuku. Vari kumusoro vaangotaura kuti ZANU-PF hainyima vanhu chikafu, hapana munhu wainosarura chichi hongu vanga kutaura chokwadi. Asi kumasabhuku manje
pane chirongwa chiya chakaiswa nehurumende cheshe chokuti zimu renenge combined zimu rane zaki nepolisi vachiinforce mutemo kuti zvinhu zvichapinde kubva kune dzimwe nyika zvichipinda muno muchitengeswa zvigadzirwa zvekune dzimwe nyika. Handione siri chakanaka nokuti zimu raiye nezaki nemapurisa zvavari kuita manje vari kubhadharisa wani chioko muhomwe vanhu vopinda zvavo nezvinhu zvavo zvezvekurambiswa zvitengeswa kunoku. Saka I think operation yese inoitwa muno muZimbabwe yekuti mazotuma polisi kuti izifambira mashopu, mazotuma mapurisi kuti iende paroad block kana kutuma zaki kana chii kuti inforce mutemo, hazvishande zvisezvezvi. Vanongopuwa chioko muhomwe zvinhu zvokuramba zvichiita se zvichipinda. Chinongodiwa chiri ndechekuti muno muZimbabwe macho muve neconducive environment yekuti mabhizinesi anokwanisa kuitika zviri free, zvinhu zviri chipi, mataxis edzika. Saka kana taxi yakadzika chinhu chakachipa muno muZimbabwe, there's need yekuti munhu aende kunotora kuZambia.
Inini hangu handina hangu mashoko akawanda asi ndangotaurawo mashoko mashoma pane zviri kuitwa navachivhayo.
Isusu titori kumberi tiri kuziva zvavari kuzviitira hazvisi zvinhu zvakachena zvinhu zvavari kuita vachivhayo. Pane chitsotsi nechikiribidi chinenge chichiitika kubudikidza nezanupiefu zvichienderana nemazuva kwatiri kuenda. Pane chitsotsi chiripo zvokuti muchazozoona kumberi uko zvichazobuda pamusoro pemotikari idzodzi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 9 ngumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
indawo zenkohlakalo zilokhe zisihlupha lapha eZimbabwe njengoba uyabona ukuthi umkhonomi wethu awusebenzi kahle.
Uhlangothi lukahulumende lolusenkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi luzinikele ukuphathisa abatsha ukuthi bazwisise ububi bokungethembeki njalo benelise ukukwenqabela.
Uyabhema ama-drugs, uyaphula hambe eqeda amalanga aphinde abuye. Ongakwanisa ukuncedisa nje akamthathe ayemfake endaweni avalelwe ngumvalelo umnyaka nge-6 months.
Inani labantu abathatha izidakamizwa libikwa liyakhuphuka kakhulu kwabasakhulayo labangasebenziyo elizweni. EleZimbabwe selibeke kunombolo yamachumi amathathu 30 kuluhlu lwamazwe afika ikhulu abikwa engahloniphi amalungelo oluntu okuveza ukuthi lalo lihamba phambili kulokho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olulwisa inkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC luthi luzinikele ukuphathisa abatsha ukuthi bazwisise ububi bokungethembeki njalo ukuthi benelise ukwenqabela inkohlakalo. Lokhu kuphume emhlanganweni okunanza usuku lwe-International Anti-Corruption Commission, Anti-Corruption Day, oqoqwe luhlangothi lolu lusebenza ndawonye le-Transparency International Zimbabwe, iZimcord, lezinye inhlanganiso. Isigodlo semelika eZimbabwe sithi inkohlakalo inciphisa amathuba entuthuko yabatsha. Kuluhlu lwe-Transparency International oluhlola inkohlakalo eleZimbabwe liphakathi kwamazwe akhokhelayo kudaba lwenkohlakalo. Usuku lwe-International Anti-Corruption Day lunazwa mhla ka-9 mpalakazi minyaka yonke ngenhloso yokuphakela uzulu ulwazi ngokuqatheka kokulwisa inkohlakalo. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi Uniting with Youth Against Corruption, Shaping Tomorrow's Integrity, okuyinkukhuthaza abatsha ukuthi labo balwisane lenkohlakalo. Ukuze sizokunengalolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazo umnumzana Masimba Kuchera.
Ungakhangela i-Anti-Corruption Index uzabona ukuthi iZimbabwe ikunumber 149 out of 180. Usitsho ukuthi iZimbabwe isasekhatshana kakhulu. Indawo zenkohlakalo zilokhe zisihlupha lapha eZimbabwe njengoba uyabona ukuthi umkhonomi wethu awusebenzi kahle. Kukhanya silo msebenzi omkhulu kakhulu okumele siwenze ukuze lathi sibonakale njengabantu oqala abalwisa inkohlakalo, kodwa owesibili abafuna ukuthi umkhuhlane lo owenkohlakalo uphele.
Uyinhlanganiso kumbe uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Anti-Corruption Commission lilubona luphathisa kangakanani ekuqedeni inkohlakalo eZimbabwe?
Uzabona ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission iyasebenza kakhulu, kodwa udubo olukhona oluke lwakhulunywa ngowaye emgcini sihlalo uMamolo Ismatandamoyo ngelokuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ayila mandla awe prosecution ohambisa abantu emthethwandaba. So iyazama iZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa kumele inikwe amazinyo sibili.
Indiga embaya lonyaka ikhangela kakhulu abatsha. Libona sengathi abatsha bayaphathiswa na ukuthi bazwisise udaba lwenkohlakalo njalo bengafuni ukuphatheka kunkohlakalo. Singabona na kusiba lela kusasa elihle elingela nkohlakalo eZimbabwe ngenxa yokuba abatsha benelise ukunqoba kulolu daba.
Kuqakathekile sibili ukuthi abatsha bafundiswe ngendaba lezi ezenkohlakalo kodwa udubo esilalo njengeZimbabwe i-economy engasebenzi kahle. Abantu bayacina bengena endabeni lezi ezenkohlakalo ngoba bayebona ukuthi yodwa indlela engayenza ukuthi labo baphile. So kumele sifundise abatsha kodwa kumele silungise njalo umkhonomi welizwe ukuze abantu bengacabanga ukuthi bengaphumelela ngenxa yenkohlakalo. Njalo kumele sinxa kuyukuthi kulabantu esibathole besenza inkohlakalo kumele babotshwe khathesi ngibona njengani abantu ababotshwa ngenxa yenkohlakalo basasebalutshwana kakhulu kodwa inkohlakalo siyabona ukuthi ibhahile lapha eZimbabwe.
Mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungulaza notho esekuxoxelaye esecingweni eBilitane. EleZimbabwe selibekwe kunombolo yamachumi amathathu 30 kuluhlu lwamazwe afika ekhulu abikwe engahlonipha amalungelo oluntu okuveza ukuthi lalo lihamba phambili kulokho kumphumela yophenyo olukhutshwe inhlanganiso elela ilungelo loluntu eye-Civicus kubika umlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe lona elibikwa lilodumo lokuba ngelinye lamazwe angahloniphe amalungelo oluntu ledlule kuphela ele-Angola lele-Eswatini. Emhlubulweni owesadaki uphenyo lwe-Civicus lolu lwasungulwa ngomnyaka ka-2017 njalo luhlolisisa amalungelo kundaba zokwethulwa kwemibiko ukubuthana kwabantu lelungelo lokubumba inhlanganiso ezihlukeneyo emazweni afika phose amakhulu amabili 198. Uphenyo lwalonyaka belukhangela amazwe alikhulu kusukela ngozibandlela kuze kuyefika uLwezi. Ingcitshi zithi okubangele ukuthi eleZimbabwe libe phansi kangaka okundaba zamalungelo ngumkhuba webandla elibusayo eleZANU-PF lona elibopha labo abaphikisayo njengalokhu okwenzakala eleZimbabwe lisiya emhlanganweni weSADC Summit lonyaka. Abantu abagoqela umnumzana Jameson Timba labanye abasekela ibandla le-CCC babotshwa ngunhlangula bahlala ejele kwesikhathi eside. Abalwela amalungelo oluntu ababalisa umnumzana Robson Chere lo Samuel Kwenzi kanye lonkosazana Namatayi Kwekweza bathunjwa egcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe Airport bagcina sebesezandleni zamapholisa. Olwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni owasebenza lowanyamalala ngo-2015 umnumzana Itai Tsamara uthi uphenyo lolu luqondile.
Kusegcekeni nje njengoba sesibonile abanye akade babotshiwe kusukisela ngo-August belokhu bencitshwa ibheo.
Lokhu kusekele ngumnumzana Pride Mkono owenhlanganiso ye-People Power yena othi akulantando kaZulu eZimbabwe.
Asiwento emangalisayo ngoba yikho esikubona kusenzakala thina eZimbabwe ukuthi uhulumende akanaki amalungelo abantu njalo kulokuncindezela okukhulu kanye lodlwame lodlakela lwenzakala kulabo abantu abangani abangavumelani lokwenziwa nguhulumende.
Omunye omela ibandla le-People's Unity Party umnumzana Ebert Jamuka uthi umthetho we-PVOB uzabangela ukuthi kube nzima ukuba inhlanganiso zisebenze zizimele kweleZimbabwe.
Iproblemu yeZANU-PF yiphathi yenkani ayifuni ukunqandwa ayifuna ukulalela amanye ama advice amanye ama political parties.
Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Thamsanqa Ndlovu uthi akavumelani leCivicas.
Kunengi okwenzakala eZimbabwe kakhulukazi on the economic growth front. Ikhombisa ukuthi kule economic growth eZimbabwe ungakhangela umnyaka ka-2024 iloba nje bekulama challenges anjengabo drought El Nino, irainfall ebisuppressed, lama geopolitical issues ona lezi zimpi emhlabeni.
iCivicas iphinde yakhangela ukhetho lweZimbabwe yona ethi luqhutshwa mahlayana nje kungekho okuguqukayo ngoba ibandla leZANU-PF liyaphatheka ekuthini lungakhululeki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe. Inhlanganiso le iqhubeke yathi akula nguquko kangako selokhu umongameli Mnangagwa wangena esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo eziphepheli eye-International Organization for Migration, IOM, unkosikazi Amy Pop namhlanje wethekelele eleZimbabwe. Unkosikazi Pop uthi ufuna ukuzwisisa isimo seZimbabwe xa kuqathaniswa namanye amazwe ukuba liphethe njani iziphepheli. Uhambo lwakhe uzahlangana lomongameli Mnangagwa, abaphathindaba bakahulumende lenhlanganiso esizimeleyo eleZimbabwe lileziphepheli eziningi enkambeni ezifana leTongo Garage Pinge laseWaterfalls eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke edinga usekelo lokuthi aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili seledlule lilokhu luveza ikhanda kulandela ingxabangxoza eqhamuke kuthange emhlanganweni webandla aliholayo eleZANU-PF eChinoyi Training Center. Intsha yaleli bandla ibikwa ithe izatshaya abalwa kumpi yenkululeko ngokube bephinda islogan esithi ED 2030, okuyinkulumo ekhomba ukuthi bafuna umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Osokuyinkulumo esike yakhuthazwa ngamalunga aleli bandla kwezinye izigaba zelizwe. Ekhuluma kulo umhlangano isiphathamandla salelo bandla umnumzana Zihambi Zihambi usole omunye wakhe umnumzana Patrick Chinamasa ngabikwa wakwenza emhlanganweni wakoBulawayo ngokubuza ukuthi umongameli Mnangagwa uzaqhubeka edinga usekelo na, esithi akufanelanga kube lo muntu odala ingxabangxoza kulelo bandla ngokuthi likhokhelwe ngubani. Umongameli Mnangagwa yena wathi kasoze ancintise futhi ngoba uyahlonipha isekelo sombuso lanxa ingcwethi ezicubungulayo zombuso zisola ukuthi ngabakhuzi osegcekeni abathi aqhubeke.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umeya wedolobha lakaBulawayo umnumzana David Coulthard uthi balethemba lokuthi isicelo abasikhweza kuhambo abasanda kuligqiba kwele Morocco ukuyadinga usizo lwemali kuhlelo lokwakha idamu lamanzi leGlass Block Bophoma eMatabeleland South siza aphumelela. Eloba enkundleni yebulenjini ye-X umnumzana Coulthard uthe bethule umbiko wabo emhlanganweni we-Africa Investment Forum osanda ukuqhutshwa eMorocco. Wabonisa imbiko yemfanekiso yama-videos abayethulele lumbuthano bekhalaza bedinga uncedo. Uthe kudingakala imali efika phose ezigidi ezilikhulu zamadola emelika i-$99 million eyokwakha lelo damu kanye lempompi esuka kulo isiya esitishini sencema. Mnumzana Coltart ubekhathwe kulolu hambo ngunobhala wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube lesiphathamandla esibona ngenhlelo zamanzi kuleyo council umnumzana Sikhumbuzo Ncube. Izakhamizi zakobulawayo njengakwezinye izigaba zelizwe zithi udaba lwamanzi luzithwalise amagabha avuzayo njalo kukhangelelwe ukuthi uhlelo lokwakhiwa kwedamu le-glass block lube ngolunye lwesisombululo kulolu daba. Ngesi khangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayengumongameli weGhana umnumzana John Dramani Mahama ngesonto unqobe kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo oluyokudinga umholi walelo lizwe, wathi umnumzana Mahamud Bahumia obe ngumsekeli kamongameli kubandla elibusayo ele-Patriotic Party wavuma ukuthi ngempela unqotshiwe. Udaba lwezomnotho yilo obelumqoka kulolu khetho, kubika abezindaba abe-Reuters. Abanye abahlali be-Damascus bathakazelela okwenzakale e-Syria lapho umongameli Bashar al-Assad agenqulwe khona wabalekela kwele-Moscow ngempelaviki okuqede umbuso womndeni wakhe oweminyaka engamachumi amabili lanhlanu kulelo lizwe. Inani labantu abathatha izidakamizwa libikwa liyakhuphuka ikakhulu kwabasakhulayo labangasebenziyo elizweni. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ngonhlangula lonyaka wasungula uhlelo lukahulumende oluthiwa Zimbabwe Multisectoral Drug Abuse Plan 2024-2030 kuyimizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa elizweni, kukhanya lolu hlelo luyehluleka ukuvimba ukuthathwa kwezidakamizwa. Kubika intatheli zindaba Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Izidakamizwa zithengiswa ezitaladeni emini libalele, abathengisayo labasebenzisayo bangaqhize qhakala. Umnumzana Mashal Maphosa ngosakhulayo oliminyaka engamachumi amabili lambili 22 ohlala empopo makobulawayo uthatha izidakamizwa ezitshiyeneyo.
Heroin, cocaine, crystal, so uxolisa futhela abanye ukuthi betshanele le nto angiyenza. Nathi esingiklini sonisizo eminingi kakhulu, nabafowethu abanye abacatshileyo.
Iningi lithatha imbanje injengu lobunye utshwala obungekho emthethweni, umuthi wokukhwehlela, i-crack, i-cocaine, i-glue, inyobhe le-heroin, iskanki lokunye. Unkosazana Lebohang Mthobi oleminyaka engamashumi amabili ohlala logogo wakhe uthi uthatha i-crystal meth.
Amadayisi akhona ukuthi ngiwabhemese emashezini lapha endle ukuthi ngibheme amadayisi ngoba bazongitshela ukuthi ngikhuluma ngiyi-one, ngenza ini ngiyi-one, mina ngiyabe sengihleka ngiyi-one, sengikhuluma ngedwa ngiyi-one.
Ugogo kaLebo unkosikazi Maria Sangoma uthi usekhathele ngomzukulu wakhe othatha izidakamizwa.
Uyabhema ama-drugs, uyaphuma ahambe eqeda amalanga aphinde abuye. So ngicela uncedo ongakwanisa ukuncedisa nje akamthathe ayemfake endaweni avalelwe kumbe uvalelwe umnyaka umbe 6 months. Yikho engikufunayo khonokho, ngicela uncedo lonolu.
Umnumzana Mbusi Ncube oleminyaka engamashumi amabili lanhlanu uthi kukhona ukuhlupha intsha okwenza ithathe izidakamizwa.
When you are going through something which is depression, you have to experience a lot of things. Akhona sengithatha lezi zidakamizwa futhi due to unemployment.
Ukukhuphuka kwenani labasakhulayo abathatha izidakamizwa sokubangela ukuthi unkosikazi Sikoluhle Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika sivule isibhedlela esibizwa ngokuthi Valley of Hope kobulawayo, injongo yaso yokuncedisa abathatha izidakamizwa ukuthi behlukane lomkhuba lo. Unkosikazi Siphokazi Nyilika ngumphathi walesi sibhedlela.
Indlela abahlukumezeka ngayo labazali, indlela abakhala ngayo, so sasesicabanga ukuthi singayenza njani. Umntwana engayenza khona ukubabe phunga ukuthi uyahlanya.
Omunye oncediswa esibhedlela lesi ngumnumzana Clive Hlongololo othi ubenatha utshwala okwedlulisileyo, uthi kuningi asekufundile esibhedlela lesi.
Sifundisa kuhle sibili ukuthi siziphathe njani, ibe nekusasa lakho, ifuture yakho, usiqalisele impilo yakho sikelathi sesiqala phansi.
Unkosikazi Sisa Ncube osebenza ukweluleka abathatha izidakamizwa uchaza kabanzi ngohlupho oluhlangana lomuntu osebenzisa okudakayo.
Ndibaba kuma episodes bakubala ama hallucinations landlana nje is because of ukuhlanganisa into eziningi. Abaningi bahlanganisa so imbanje njengu anti into esifana nasilayezi okokhela bomyth. Unfortunately ngenxa ye availability yakhona that we have nowadays, every street corner nje it's very easy nje ukuthi bebe le access ngama drugs ona lawo.
Amazi kamanqube agcizelwa ingcwethi kwezemkhuhlane wengqondo esebenzela iActive Youth Zimbabwe umnanzana Romeo Machazi.
Kwesinye isikhathi uthola ukuthi baye befuna ukuba wethole ukuba socializer ukwenza ukuba disadvantaging drugs ukuthi bebe for fun. Le zinto eziningi ningi ziyake zibahluphe ezimpilweni, maybe le unemployment rate ukuthi abantwana kula nto abangabe beyenza ebakhipha occupied ezindlini lapha. So into eyenzakalayo bathatha ama-drugs ngenxa yokuthi baye befuna ukuthi bekhohlwe ngalezi zinto ababe behlangana lazo ama-problems abalayo kuphilene. So sebegcina be-indulge ku-drug abuse.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Bad Nico Ncube uyavuma ukuthi izidakamizwa zigcwele yonke indawo.
Indaba yama-drugs leyo ayisafuni amapholisa wodwa, ayisafuni izakhamuzi zodwa, ayifuni bantwana besikolo bodwa kumbe ama-youth wodwa. Umkhuhlane wama-drugs ungabona umuntu eselawo sesikhangelele umuntu ofayo, sesikhangelele ukusasa esithabalele. Abantwana abayenza into zama-drugs lawo banako ukutshontsha, banako ukudlwengula abazali babo, banako ukudlwengula abafowabo, banako ukubulala abazali babo. Abasongozi emulini kuphela, bayingozi ku-community. Yikho ngithi asisukumeni sonke silwisane le ndaba yama-drugs.
Akwaziwa ukuba kula bantu abaningi kanganani eZimbabwe abathatha izidakamizwa. Uphenyo olwenziwa inhlanganiso ye-UNICEF ibambanisa lohulumende lenhlanganiso ezimbalwa ezizimeleyo lwaveza ukuba abanye abantwana baqala ukuthatha okudakayo beleminyaka elithumi okubangelwa ukuhlupheka, imizi echithekayo lokuswela umsebenzi. Yimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Osemelele ungena esikhundleni sikamongameli weMelika ngoZibandlela umnumzana Donald Trump uthi uza kwesula umthetho opha abantu abazalelwe eMelika ubuzwe baleli lizwe obugcweleyo i-citizenship lanxa abazali babo bengayisizo zizalwane zeMelika. Isekelo sombuso waleli lizwe yiso esikubeka sobala ukuthi wonke umuntu ozalelwe eMelika uba isizalwane salo, kungakhathalekile ukuthi abazali bakhe ngabangaphi lokuthi balamaphepha okuhlala yini kumbe abalawo. Ekhuluma lomsakazo we-NBC izolo, umnumzana Trump uthe njalo uhlose ukududula bonke abangelamaphepha ababuyisele emazweni abo. Abantu laba bayizigidi ezilitshumi lanye, 11 million. Kodwa uthe uzimisele ukusebenza labebandla eliphikisayo elema-Democrats ukuze badinge indlela zokutholisa amaphepha labo abalethwa eMelika besangabantwana abaphansi kohlelo lwe-Deferred Action for Childhood Arrivals. Uthe uzaxolela njalo akhulule bonke abasekeli bakhe ababotshwa bavalelwa ngemva kokubangela udlakela edalela ePhalamende eMelika bezama ukuvimba ukuthi uMongameli Joe Biden angene embusweni. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxele olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukutshintsha ukuamenda izinto ze-constitution zifuna ama super majority, not simple majority ku Congress. So zifuna 60 ama senators. So kunoko ye, that's something that we've been talking about in good Trump campaign. But singabuyele muva singakhangela ukhulu wakhe. Ukhulu wakhe wabaleka yayithwa kathesi yi-Germany but yayi-Austria, Prussia, ukuthi angene kwizinto zempi. Wabaleka wabuya lapha eAmerica, wazala yena ubaba kaTrump. So khonapho singathi hi-anchor baby, into azikhulumayo zona lezo. And then wabuyela futhi eprussia but bamxotsha ngoba wayesebalekele impi. So khonapho singakhangela into ezinjalo. Then yena uyabe ngaso citizen umnumzana Trump according to into as proposal zona lezo. So mina ngibona ngathiwa uyakhohlwa lapha avela khona, ngoba yena ama roots akhe ngawe German would not have been a citizen of America. So hi, mina ngiyabona ngathiwa khonoko inkulumo nje, ngoba ibase ya American success is the immigration of people abavela all over the world. and abaningi bangkhona have become very, very successful people. So okokukhipha i-14th Amendment, hayi ngantwa intaba enkalakatha yona leyo.
UTrump umbona egcwalisisa zonke izinto lezi akhuluma ngazo yini?
Into angathiwa iqakathekile or is very important to see is America is not run by the president. There are three chambers of power for the Supreme Court. So yes, intando zakhe zokuyenza into as promised ku campaign will be checked by ama houses the Supreme Court. So khonapho ngithi hayi sizabona ukuthi kuzaqhubeka kanjani. Engafaka ama presidential decree but wona aya expire and they can be challenged like we have seen before. So khonapho siyabe sesikhangela lathi ukuthi kume kanjani. But hayi, he is staying true to what he campaigned on and what he won on. So khonapho sithi hayi, that is nothing new.
Usole abebandla lamademocrats abamethesa amacala achiyeneyo wabathuka kodwa uthi kasoze aphindisele. Uthini ngalokho?
Hayi vele lokho wakukhuluma so many times ukuthi he is out for them, especially umuntu othiwa nguJack Smith ngokuthi wam-exposa izinto eziningi. So kuqakathekile ukuthi umnumzana Biden aqhubeke naye ukunika abantu laba ama-pardons aba-impeacha uTrump for both impeachments, lo Jack Smith lama-committee wonke lawa. Ngoba siyakwazi ukuthi he will do what he says. Yena uTrump is not a real politician. He's a businessman who has become a politician. So into asikhulumayo vele he normally does.
Umnumzana Tim Moringayo ulandela ezombusazwe zeMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salbonani masakazi beStudio 7. Gamalami Clever Dube. Sengitholile ubabami. Ngimtholile. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Ngimtholile. Sengitholile. Hayi sengikhuluma nawe. Umndeni wami sengiyawazi.
Sanibonani njani? Why kuthi ama-foreigner ahambe? Kuthi amaZimbabwe ayahamba, abesuthu bayahamba, amanto ababuya eMozambique bayahamba. Why ningaxosha ama-Nigeria? Ama-Nigeria wona ngoba abulala abantwana bethu, athengisa i-drugs, athengisa inyawupe, utywala nje oburongo buvela nabo. Into ezirongo zivela nama-Nigeria. Makuhamba ama-Nigeria ngoba asimosheli ilizwe.
Yes, Studio 7. Yichona njani? Ngicela ukukhuza umhlola kulamadoda amabili okuthiwa ngamakhansela aseBulawayo awe-TCC. Amadoda lawa ngathi ngamakhansela kaChabangu. Ngike ngawezwa ekhuluma ethi khona wona abantu bengathethisi uhulumende ophetheyo ngoba ufana lomzali. Ungeke uthi umntwana uthethise umzali ubuye kusasovucela ukuthi kube khona okwenzela khona. Amadoda lawa ngicabanga ukuthi ngabantu bakaChabangu lapha. Madoda, umzali uyezwa kuthiwa ungumzali ngoba ngozala abantu. Inkokheli iyakhethwa, ifakwa yini abantu? Kuyamangalisa ke ma usithi umuntu ofakwe ngabantu sokufanele ancengwe ukuze labo bantu ezobalungisela amagetsi loba amanzi koBulawayo, kodwa lowo muntu efakwe ngabantu. Kanti ipolitics yena ithini madoda?
Studio 7 njani ngokuliqinisa lokhulumayo. Hayi, izulu singakhala sithi izulu alisani. Izulu nje livalwe into encane. Izulu kusukela ngesikhathi sempi, yona le mpi yaphela ngaboma-79. Abantu abasesigangeni abazange badotshwa, amathamba badotshwa, akuzange kwenziwa imikhuba yokuthi ma ngabe kuyukuthi impi seyiphelile, kuke kuhlalwe phansi kubiswe yonke leya imimoya eyaphelela esigangeni engazange yalandwa esigangeni. Yona leya imimoya kulamhlanje isamile nje esigangeni, azange yasholezelwa yonke leya imimoya. Kuzoba nabantu abafa ngesikhathi segugurawundi. Abantu abaningi baphelele esigangeni abazange babiswa emakhaya. Yonke le imimoya laba bantu iyakhuluma namanje esigangeni, isadinga abakubo ukuthi izulu lizona kanjani.
Ngiyabonga ithuba lokwamukela kuStudio 7. Mina ngiyakuswelunga ngikhonapha ngivulela lapha ematopu. Kulezinsuku kunzima, into kazihlangana abantu bakithi lapha engikhona babulawa yindlala.
Ade kwemilonga lamanzi like langalithunta manje udubu akulanhlanyele ifethi asekathuni ihlanyele esigabeni sakithi ngala siyajikela phansi maya ngathi indlabe izinjalo izaphila ithini kodwa hayi ngithi kubona abantu into ziright wabona besidla besuthe emzini yabo hayi zomohlamanyusa ukho ngapheliwe.
Siyabonga imbiko elisithumele yona okwanamhlanje. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.